Con DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 27, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patikatarwa masura patikadziwa rechinjitwa makanyorosa kukota vanga kusvika ku 6 million. Uye komishini ichange ichizodzidzisa zhinji maererano neplan kana strategy yatinayo kuti zvirevekera vanogara kuti kuri.
Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya.
Kana tikanguva yekuti semastudent tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudefenda. Tichitaura izvozvi nhasi kune mastudents akatotadza kunyora maexams last year kunyaya kuti vangasina kubhadhara fees.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vamboramwa kuita zvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota nyika yose musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Pasi pemutemo, vanhu vachavhota gore rinonde vaya vanenge vanyoresa kwapera mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva rekuvhota nemutungamiri wenyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Uye zvekare patikatarwa masura patikadziwa ruzhinjitwa makanyorosa kukota vanga kusvika ku 6 million. Uye komishini ichange ichizodzidzisa ruzhinji maererano neplan kana strategy yatinayo kuti zvirevekera vanogara kunzvimbo dziri kure.
VaMangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota. Vati pari zvino pane nzvimbo makumi manomwe nenhatu kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki.
Tungatasa vanhu vanogara kuna Chikombedzi vari 150 kilometers away from Chirenje nevanzvimbo ine voter registration district office. Commission tazivisa ruzhinji kuti chake tichifambisa sei takatasana nesarudzo dziri kwamuna 2023. Tichazivisa ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana nekuti kurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayagara ichiita ku73 maofisis ayo anova 3 nemapro63 emadistrict.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvinomwe vakanyoresa kuvhota kubva musi wa1/10/2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure. VaLovu vanoti uwandu uhu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara. Vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota, vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa. Chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota. Mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa, chitupa nekunyoresa kuvhota muchinhoyi ndiva munashe chivavaya vekumakonde. Vachivavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina.
Chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro, chitupa nekunyoresa kuvhota mahara, izvo zvandanga ndisingakwanisi kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinetsa. Kunyange ndikavhotera hapana chandinobva, uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu hwese.
VaLovu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auye atakurwa nani, isichatoda kuona kuti munhu aregista here. Ndo chinhu chikuru, but what is important is munhu auye here nemarequirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then tokuregista.
Tsvarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota. Vheki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvanya nhamba dzinoti 3265# panhare mbozha yenet1. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vakuru vezvikoro zvevana vakaremara pamwe nevabereki vevana ava vari kuchema chema kuti kushayikwa kwechikafu chakakwana nezvikwanisiro zvedzidzo zvakaita semabhuku ekuverenga nekunyorera eBraille zviri kutyora kodzero yevana yekudzidza. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa pachikoro chevana vasingaoni chekapota nevamiriri vedare reSenate Kwazimuto, vanodzidzisa pachikoro apa pamwe nezvimwe zvakaita seHenry Mari Chematsi, vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro semichina yekunzwa kunoita kuti vasabudirire muzvidzidzo zvavo zvichienzaniswa nevana vasina kuremara. Mumwe wevatungamiriri vechikoro chekapota sekondari amai Ethel Mudhuze vakati vana havasi kudzidza zvakanaka nekuda kwekushomeka kwechikafu.
Kana vana vakashayiwa chikafu tinoona sekuti zvinoafekta kuti vana havaconcentrate muchikoro, saka in the end havavi nehanya nokunyanya kuverenga, vanenge vachingorwadziwa vachingofunga nzara yavo yavanayo. Dzimwe nguri chinoshayikwa zvokudaro zvekuti dzimwe nguri vanotozodya yavanokwanzoti lapa ndilanji nesapa zvangobatanidzwa pamwe chete.
Vakati vari kushayiwa zvikafu zvakaita semupunga, upfu, shuga, mafuta ekubikisa pamwe neusavi, vachiti havasi kubatsirwa nehurumende, izvo zviri kuita kuti vana pamwe vangodya chikafu kaviri chete pazuva. Izvi zvakatsinhirwawo nemukuru wechikoro chepasi pachikoro ichi vaMishek Gono.
Kana ticha akasatanangura iye achianza bhuku reprint ivo vakazosara voga, hakwanikwanisa kuzviverera kakuzvinyorera kuti kudini, nokuti ivo vanorava vachishandisa mavoko. Saka kapasina Braille pachiva neprint there's nothing kwavari vanava, zvino kapasina Braille paper there is a barrier papo mukuverenga kwachona nokusitata kudzidza vari voga.
Vezvikoro izvi vanoti vanondararama nerubatsiro runobva kukereke yeReformed Church in Zimbabwe, RCZ, iyo yavati iri kutatarika kuwana mari sezvo vachiraramawo nezvipo. Senator vaIshmael Zhou avo vasingaoniwo vakati vakatambira zvichemo zvakawanda pamusangano uyu vakavimbisa kuzvipira kudare nehurumende.
Asi tichaedza kuti izvo nyaya dzacho idzodzo tidini tidzisimudze nemarelevant authorities especially maministries, uko tichaedza kuti titaure nemadonors anenge achishanda muarea muno, chataura nevekulocal government kwana provincial development coordinator kuti tinzwe kuti ma agencies anenge achishanda muno mumasvingo vaextende hendi kuvanhu vekumakombo pazvichemo zvavaisa.
Mubereki Mbuya Chikwature vati vari kunetsikana nekubhadhara mari dzechikoro sezvo hurumende iri kusiya vanavo pazvirongwa zvakaita seBIM, uyezve havana makiriniki ekuti vanavo varapwe kana vachinge varwara vari pachikoro.
Yokuti chikoro musha wakaita kuuno nozvinzwa revewelfare unofanira kufanikisa pano kwete Zimuto. Vana kana varwara zvino pari zvinhu izvozvo hatina tototi hatina kiriniki.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira zvikoro izvi, uye vari kukurudzira vemasangano akazvimirira kuti vaisewo ruoko nekubatsira zvikoro izvi.
Asi avo vakaremara kunyanyanyanya ava, isu sebazi reprimary nesecondary education tine maBraille atinovapa through department redu rinonzi special needs and welfare and psychological services ratinovapa maBraille, uye vamwe vacho kana tichikwanisawo sehurumende kana mari yacho iripo zviwanikwa zviripo tinobva tavapawo futi nemawheelchair acho kuti vakwanisewo kufamba zvakanaka. asi tinenge tichitokurudzira kuti pane vaya vanotinoti vari muprivate sector vanokwanisa kunge vachitibatsira sehurumende kuti tauyawo nemawheelchair, tauyawo nebraille.
Vamwe vana vari pazvikoro izvi vasope vanoda mafuta ekuti vasabatwe nechirwere chegomarara. Vamwewo vanodawo mawheelchair sezvo vasingakwanisi kufamba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu kuKenya, mushure mekushanyirawo Namibia. Mutungamiri weKenya, vaWilliam Ruto nemudzimai wavo, amai Rachel Ruto, nevamwe vakuru vehurumende, ndivo vakaperekedza amai Biden kubva panhandare yendege yeJomo Kenyatta International Airport. Vari muKenya, amai Biden vanonzi vakataura nezvenzira dzekupedza matambudziko enzara akonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kukurudzira kodzero dzemadzimai nekusimudzira mabasa avo. Vakaitawo musangano nevari kushanda nehurumende pahomwe yekubatsira vanorarama nechirwere cheHIV yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFA. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kushanya uku kushanya kukuru chaizvo, pamwe chete nokuratidza pasi rose chido cheAmerica kuAfrica. Rwendo rwavo rwanga rwuri rwokututsira chinango chavaBiden pavakadaidza vatungamiriri veAfrica uno kuAmerica vachizovatsanangurira rudo rwaAmerica kuAfrica pamwe chete nokusaina zvibvumirano zvakawanda. Saka amai Biden vati aiwa chiregai ndisimuke ndomene ndiende kunzvimbo dzimwe dzomuAfrica dzine matambudziko akakura zvikuru sokuKenya kudunhu ravainda risati ranaya mvura kwamakore mashanu. Variko vachikumbira rubetsero panyika dzakasiyana siyana dzinokwanisa kuti vakwanisewo kubetsera dunhu iroro, pamwe chete nokutaura kuti America haingaiti iyo yoga, inoita zvinhu zvakawanda sokuzama kwairi kuita kubetsera Ukraine, pamwe chete nokuTurkey kwakaitika earthquake. America iriko zveichibetsera kuAfrica kuenda kwavaita ivo mai Biden. Izvi zvinhu zvinokosha chaizvo nokuti hatizvivo zvichiitwa nenyika dzakaita sana China, hatizvivoni zvichiitwa nenyika dzakaita sana Russia.
Zvii zvingaitwa nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vawanewo vachiwana kushanyirwa nemakurukota kana kuti nhumwa dzepamusoro dzakadai saamai Jill Biden? Tichiona kuti vanga vari kutarisa zvakare nyaya dzevechidiki nenyaya dzemadzimai, Zimbabwe ingawanewo cheruviri here mukushanya kwakadai?
Ingangowana cheuviri mukushanya kwakadai vachi vaongorori vanozoongororawo nzvimbo dzese dzingava dzina matambudziko. Asi Zimbabwe inoziva zvaingakwanisa kuti iite kuti izowanawo vashanyi vakaita sana mai Biden kana vamwe vomuhurumende dzakasiyana siyana. Pana vamwe vati vakambouya mai Yellen pachikwama cheAmerica vakadarika zveZimbabwe napamusoro vachienda kuZambia, zvirongwa zvokuti vazovhizirwavo vakazvibudzwa kuti gadzirisai matongero amunoita nyika, gadzirisai nyaya dzesarudzo dzisava dzimwe dzokuti kune vanorovana, kune vanotukana, kune vanourayana, kune vanosungana, kuti tigozokwanisavo kuonererwa panyika pano nezvinhu zvakanaka muZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mukomana nemakore gumi nemanomwe wepaHamilton High School kuBulawayo ari kupomerwa mhosva yekuuraya mumwe wake. Mwana wechikoro ane makore gumi nematanhatu, Wayne Ndlovu, amiswa pamberi pedare nhasi akanzi azodzoka kudare musi wa9 kurume. Nyakupomerwa mhosva yekuponda haakwanise kutaurwa nezita rake nekuti achiri mwana mudiki, asi anonzi akauraya Wayne nebanga musi wa13 kukadzi vachirwa kwakare kuBulawayo. Mutungamiri wesangano revadzidzi pachikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST vamuzwenkosi Sigidi vanoti vakuru vepachikoro apa vazotenda kusawedzera mari yedzidzo kubva pamazana matatu nemakumi maviri kuAmerica kana kuti US$320 kusvika pamazana manomwe nemakumi maviri kana kuti US$720 mushure mekunge vatanga kuramwa kuita zvidzidzo nekuronga kuendesa vakuru vechikoro ichi kumatare. Mapurisa anonzi aswera akakomba chikoro ichi achiti anga achida kudzivirira mhirizhonga. Ngatinzwei vaSigidi vachitaura.
Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Muzwenko Sigidi Moyo, SRC President. Would love to thank you all, that students.
Tinotenda vese vamira nesu pakuratidzira kwataswera tichiita, asi mari yanga yakwidzwa yazodzikiswa.
Has been removed.
Mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi paNUST reSRC vamuzwenkosi Sigidi nevamwe vavo vari paNUST kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenon Ncube kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitika ndezvekuti university yabudisa statement yekukwidza fees zvinofanana nezvanga zviri kuzvizeti, saka tataona kuti hapana option tiri kutanga gore, saka tisarekera NUST tichitosetapisa mafees akadaro. Mauniversity mamwe ese ari kutevera. Pana tika nguva yekuti semastudents tinotoona kuti izvi zvapa maoko edu kuti tigone kudifenda education. Tichotaura izvozvi NUST kune mastudents akatotadza kunyora maexams last semester nenyaya yekuti vanga vasina kubhadhara fees, saka kutoendera mberi ichikwidza usati vagadzirisa nyaya iyoyo zvinotonetsa. Ndosaka tatoti SRC itodifenda mastudents kutovhara chikoro kana chinetsa, because kana chikoro chisingatosapoti mastudents kuti adzidze hapasina purpose yechikoro pakadaro.
Tanzwawo kuti makwanisa kuti parongwe musangano wazoita kuti nyaya yacho igadziriswe idzoserwe payanga iri, zvaafamba mushereizvo?
Pari zvino SRC yakonfirma kuti administration yabvuma kuti iri kudzokera, but hatisi kudzokera kumashure until tatoona statement iri kutotaura yatodhinda kubva kumaofisi kudoza kuti, because zvinozoitika sometimes nekuti zvinokonzi yadzokera but ongoaisina kudzokera, but taangomirira kuti tione statement iri kutobva kuna registrar kana vice chancellor yekutokonfirma kuti zvakatwirirana ndizvo.
Kana zvikasafamba sekutaura kwavari kuita kuti zvafamba uku, matanho amungatore ndeapi sevadzidzi?
Maoptions edu hatinawo mashoma zviri sevastudents, ndeyekungoti toamplifya zvinopfuura zvatazaitika nhasi. Hatina choice but patokudzokera ikoko tochinja approach yedu, but approach inenge ine same idea. Idea inenge iri yekuti moratidzira kuti hatina option but toda kugara kuchikoro chidzidza, ende zvaitika nhasi ndezvekutanga. Kana tisina kudzidza hatina plani, tinoendera mberi nezvaita nhasi, toita kuti zvinyatsoonekwa kuti zvatiri kutaura zvitori serious.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra vadzidzi nyika yese reZinasu vaBenon Ncube vachitaura parunhare vari kuBulawayo neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tiri panyaya yekunasti iyoyo yevadzidzi vanga vachiramwa zvidzidzo nekuda kwekukwidzwa kwemari. Taonawo mubepanhau resite vachitaura kuti mukuru wezvekuburitswa kwemashoko pachikoro ichochi cheNUST vaTabani Mupofu latenda kuti kudzikisa mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vadzidzi kuBulawayo svondo rakapera kuti vari kuronga kuti vachitange kubatsira vadzidzi nerika kuti magrants zvavakapedzisira kuita muna 2006. Asi munguva dzose dzavanotaura mudare reparamende, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanogara vachiti mari iri kubhadharwa mumayunivhesiti emuZimbabwe ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamwe ekuchamhembe kweAfrica. Tochimbotarisawo zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria akamanikidzwa kupindira pane imwe nzvimbo yekuvhotera nezuro mushure mekunge vamwe varume 15 vainyerera kuva nhengo dzesano rinoona nezvesarudzo vapinda paivhoterwa nechisimba vakarwisa vaimirira mapato ari kukwikwidza musarudzo nemapanga netsvimbo. Vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe ndivo vakanyoresa kuvhota musarudzo idzi. National Electoral Commission yatanga kuzivisa zviri kubuda musarudzo idzi. Italy inoti vanhu 62 kusanganisira vana 12 vafa kusvika pari zvino mushure mekunyura kwechikepe chavange vakakwira. Vanhu 70 vakapona mushure mekubatsirwa uye vamwe vakakwanisa kutigidha kusvika kumahombekombe kwenyanza mudunhu reCalabria. Vanhu vari pakati pezana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri vari kufungidzirwa kuti vaive vari muchikepe ichi uye vakawanda vanonzi vaibva kuPakistan neAfghanistan. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rakabatana nemasangano anoti UNICEF, UNFPA, World Bank Group neUNDESA iri kuratidza kuti pasi rose kunyangwe huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka kana kuti achangosununguka huri kudzika, huwandu hwacho haukwanise kuti donzo reUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals SDG rekudzikisa huwandu hwemadzimai anofa nezvirwere kana kuti matambudziko anorapika vaine pamuviri rizadzikiswe. Gwaro rakaburitswa nemasangano aya rinonzi Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020 rinoburitsa pachena kuti kusvika muna 2030 kutadza kugadzirisa dambudziko pasi rose kuchapa kuti madzimai anosvika miriyoni imwe chete arasikirwe neupenyu kusanganisirawo nemuZimbabwe. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Waro idzva iri rinoti muZimbabwe muna 2000 huwandu hwemadzimai aifa achisununguka kana kuti achangosununguka wainge huri mazana matatu nemakumi masere nevasere 388. Muna 2005 wainge hwakwira kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu nematatu 533. Muna 2010 wainge hwasvika pamazana matanhatu negumi nemasere kana kuti 618. Muna 2015 hwakadzika kusvika pamazana mana nevasere 408. Kwochizoti muna 2020 wakadzikawo kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 357. Mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti zvinhu zvakadai hazvitofaniri kuitika nokuti kana mudzimai abata pamuviri hazvireve kuti atove murwere.
Pane mutemo wakaiswa wokuti pasununguka madzimai vanogona kusununguka pachena, asi dzimwe nguva pane pamwe pavanobvisa mari, dzimwe nguva vanogona kutonzi mwana ngavatange vaende kusikani kunotariswa. Munguva zhinji tinoona makani anenge akafa emupatara chemuhurumende, vanhu vozofanira kuenda kunotorwa makani kumaprivate kunova kunoburitsawo zvakare mari. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti madzimai vasasunungukire muhospital zvinove zvinogona konzera kufa kwemadzimai vachisununguka.
Ongororo iyi inotarisa madzimai anofa pamadzimai churu chimwe chete anenge achisununguka mwana kana kuti anofa kwapera mazuva makumi mana nemaviri asununguka. Muna 2020 zvinonzi pasi rose madzimai zviuru mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 287,000 vakafa vachisununguka. Muna 2000 madzimai ainge afa ainge ari zviuru mazana mana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 446,000. World Health Organization inoti madzimai akawanda ari kufa ari munyika dzemuAmerica munove ndimo mune urombo hwakanyanya. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemadzimai ari kufa achisununguka pasi rose ari muAfrica. Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph chiri panyanga vanoti nyaya yekurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kubva mugore ra2020 kwakawedzerawo dambudziko rekufa kwemadzimai ainge akazvitakura.
Vakadzi vazhinji vaitambudzika kuenda kuzvipatara nenhau yemalockdown nekutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa nekuye zvakare kuti kuzvipatara vanhu vanyanya kufokasana kana kutarisana nenhau dzeCOVID vasingatarisi zvimwe zvirwere. Saka zvaita kuti nhau dzematernal mortality vakadzi vanofa vari pakuda kuzvibatsira kana pakusununguka vati wandei.
Vaendera mberi vachiti madzimai akawanda akakundikana kunyoresa pamuviri pavo. Dr. Chiripanyanga vakurudzirawo madzimai akambosununguka neoperation kuti vanosunungukira kuzvipatara kune zvose zvinoshandiswa pakuita basa iri.
Kana wakamboitwa operation wakamboitwa siza tinokurudzira kuti chimboenda unoonekwa nachiremba usunungukire zvakare muma central hospitals.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Michael tinotenda simemeza vatsinirawo vachidomawo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai achisununguka.
Rasa ropa maningi, kuteura ropa maningi especially patinenge tichizvarisa paya kana kuti panenge pachizvarawo mwana. Zvinoreva kuti unenge warasa ropa maningi inge zviri dangerous. It's a medical emergency inotoda kuti munhu tistope bleeding uyezve munhu apiwe rimwe ropa kuti ararame.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati havasati vaverenga gwaro rakanyorwa neWorld Health Organization uye vavimbisa kuti vachazotaura nezvazvo kana vambopedza kuongorora gwaro iroro. Nyaya yekushomika kwavana nyamukuta nemakirinika ndechimwe chikonzero chiri kunzi chiri kupa kuti madzimai arasikirwe neupenyu achisununguka. Sangano reUNFPA pamwe chete nesangano reWorld Health Organization vane chinangwa chekuti mudzimai wese zvake pasi rino akwanise kusununguka mwana wake zvine utano, nokuti utano hwakanaka ikodzero yemudzimai wese, zvinova zvinhu zvakanyorwa mumabumbiro emitemo yenyika dzakawanda kusanganisa Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nasi na 8 PM tiri kutarisa kutanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba kuita vemapato ezvematongerwo enyika kubva zvaburitswa mugovernment gazegwa rekutarwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation report. Kana muchikupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu mamiriyoni matanhatu vonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, nezuro vakapeta rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuNamibia neKenya. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vomboramwa kuita zvezvidzidzo mushure mekumbowedzerwa kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai na Praxedis Jeremiah.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithatheleli thuba lokubonga uEvan Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Mhlolanja 2023 ngufrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
indlela adikhule ngakhona okumangalisa lathi nje abafundi sesizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikoleni, ngoba ama-fees labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala ama-fees angafiki up to $720. Imali yangikhona ibe too much kakhulu.
I-College le-National University of Science and Technology kumbe NUST lithi indleko yesikolo ebisikhweze yayafika kumadola emelika angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili US dollar 720 siyehlisiwe.
Akhampeni sibila khona kodwa okusuka kudanise kakhulu ukuvinjelwa kwamanye amabandla, ikakhulu ngabazomthetho amapholisa, nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali. Sekulezi ndawo nje ezithize esesibone khona amapholisa esenqabela kakhulu ibandla le-CCC.
Amabandla ezombusazwe agoqela e-Citizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka. Ukuthi izizalwane Zimbabwe zipha imbono yazo ehlukeneyo ngemibiko ethi abizanu PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED izimoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-College le-National University of Science and Technology lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili awemelika US $720 siyehlisiwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abafundi be-College leli beqoqane ngenjongo yokutshengisela ngokungayi ezifundweni nxa izikhalazo zabo zokuthi indleko lezi zehliswe zingakhanyelwanga. Isimesta elidlulileyo abafundi bebebhadala amadola eZimbabwe angamakhulu bese amathathu $286,800. Ngokunjalo abafundi baqhubeka bebhadala leyo mali. Umnumzana Benkosi Sithole, omunye wabafundi be-NUST, uthi iningi labafundi belizahle lichiye isikolo.
Isikolo umafizi asonto ebukeka cause indlela adikhule ngakhona okumangalisa lathi nje abafundi sesizivuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikolweni, ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Even kuqala kudala ama-fees ayengafiki up to $720. Imali yangikhona ibe too much kakhulu and ungasukhangele iZimbabwe yonke nje jikelele enasibhoza lutshwana abafundi abazakwanisa ukubhadala imali engange-720. Sukhangele ukuthi abantu eZimbabwe abantu bahola malini.
Unkosazana Molen Mthombeni, omunye wabafundi be-NUST, uthi iningi labantwana belingeke lenelise ukukhokha imali le.
Ukukhwezwa kwefizi ye-NUST ekade sokuyenzakele kuthiwa nge-$720. Vele ngokubona kwami besengisithi hhayi lami sengisekela, ngoba abaningi babantwana bebengasoke benelise ngoba i-700 iningi kakhulu vele. So kuyikuhlala nje hlale uqale uyeyisebenza imali yangikhona nxa kuyukuthi izaphuma e-school fees, ngoba abadala babengasoke beyenelise imali yonke le. But since sebeyehlisile sokubuyelela hhayi sokungcono.
Unkosikazi Nomathemba Sebele, umzali olomntwana ufunda e-NUST njalo eyisisebenzi sikahulumende, uthi imali engako abakaze bayihole, ngakho bebengeke banelisa ukuyibhadala.
Kuyasimangalisa njengabazali ukuthi sinje lathi siyakhala ngeholo ukuthi liphansi, imali engakashuwa sizayithatha ngapi, ngoba abantwana asila one kulabancane abasafuna i-fees. Yithi izisebenzi zikahulumende akula othola imali engako, kuzakwenza ukuthi abantwana bayekele isikolo ugcine kugcwala izigebenga elizweni.
Unkosikazi Ruth Jele, umhlali wakobulawayo, uthi ukufakwa kwendleko zesikolo ngedola leMelika kuveza ukuba manzonzo komnotho welizwe.
Esikubona kulokho kusanda ukuthi izinto lapha eZimbabwe sezifakwa nge-US dollar, kambe nxa ifees yeNASA ingaba yi-$700 bangaka abantu abayiholayo imali leyo. Uhulumende kavume ukuba kusetshenziswe i-US dollar nje ngoba ama-salaries yiwo kuphela afakwa nge-RTGS. Sincindezelekile njengabahlali bakuleli.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olubona ngezemfundo ephezulu usikhwica mfundo Amon Morwira ayiphumelelanga ngoba ucingo belungangeni. Umnumzana Thabani Mpofu, isikhulumeli se-National University of Science and Technology, wale ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba udaba lwendleko zesikolo seluxazululiwe. Ngokunjalo abafundi sebebuyela ukuyathola izifundo zabo. Umongameli wenhlanganiso ekhangele abafundi e-Students Representative Council, i-SRC, umnumzana Muzi wenkosi Sigidi Moyo, ukhiphe umbiko ngehola lechumi lanye ekuseni ukuba sebekhulumisane leziphathamandla zesikolo kwavunyelwana ukubhadala indleko elingana leyesimester edlulileyo. Ukhuthaze abafundi ukuba baphange babhadale indleko zesikolo imali ingakaze yehle isisindo sayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe akhula eCitizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka lanxa bengavumelani logwalo lokwehlukanisa kwemingcele yokuvota olede limitation oluhlelwe ngabeZimbabwe Electoral Commission ZEC. iZANU-PF layo ithi isilungile silungisa ingatsha zayo emadolobheni lasemaphandleni njalo lalo seliqalile umkankaso wokhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Fazai Maere ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-CCC uthi kusobala ukuba iZimbabwe Electoral Commission lomongameli Emmerson Mnangagwa badweba imingcele yokuvota okungekho emthethweni. Uthi loba kunjalo sebeqalile ukukhankasela ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Ucacaphulu omele inkulumane edale lephalamende uthi kulakho ukuqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho lonyaka. Uphulu okubandla le-CCC uthi okwamanje amapholisa abatho lesenzima.
Siya kukhetho lolo lukhona lonyaka. I-violence ikhona, lokwethuselwa kukhona, ama meetings eso applyelayo ayalelwa. Ungabuza osemarondela, ungabuza osenyanga, ungabuza osebridge, ungabuza okobulawayo eVictoria Falls. ICCC ayikhululekanga ukuthi ibe lemhlangano. Sibone ngazani siya kukhetho lolo, yibo obunzima obukhona. Sithanda ukuthi abantu bonke emhlaba wonke bakukhangele bakuveze kube le publicity ukwenzela ukuthi iZANU PF nohulumende babe under pressure ukuthi bangaqhubeki besenza i-violence, the intimidation nobunye nje obuqili okukhona. Uyazi nje ukuthi kufuneka ama electoral reforms ezinto ezinjalo. Kathesi kunokukhuluma nge-intimidation report, kodwa we are confident sikhangelele ukuthi sizawina ukhetho lolo.
Omunye wokubandlaleli okhala ngokwenziwa ngamapholisa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Akhampeni sibili akhona siyawabona, kodwa okusuka kudanise kakhulu kwenqatshelwa or ngithi kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali. Sekulezi ndawo nje ezithize elizweni lakithi lapha esesibone khona amapholisa senqabela kakhulu ibandla lama-citizens leli ele-CCC eliyilo eliyi-main opposition party. So kuyasidanisa kakhulu ukuthi uhulumende asuke amapholisa abesesuka avimbele omunye umdlali okumele ukuthi angene enkundleni kusuka kube lokungani kuba yikuncindezela. So ke siyacela kakhulu ikakhulu kibo abazomthetho ukuthi ibandla le triple C lalo alivunyelwe ukukhankasa lenza amarala lo likhululekile njengoba sisiya kumkhetho sikhangelela ukuthi ukhetho lolu lube free and fair elections.
Isikhulumeni sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mtswangwa uthi sebelungisa izigaba zabo ukwenzela ukuba abantu bevote kahle kukhetho oluzayo. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli ugcizelela esithi bafisa ukuba abantu abaningi bavotele uMnangagwa.
Sikhankasela ubaba uED oyisifuna ukuthi abe ngupresident wethu. Esikunanzelelayo ukuthi izandla zivela yesabi lutho libandla elalwela inkululeko yaleli lizwe, njalo nje ivele ile support base yayo eqinileyo enkulu kakhulu. Silama selves thina, silabantu abangabethu ama supporters, ama sympathizers malutshwane kuZANU-PF. Abaningi ama supporters abantu abazwisisa lapho esavela khona, abantu abakwaziyo abakufunayo, abantu abakwazi ukuthi bafunde ilizwe libuswe njani. So ngaleyo ndlela sesikhona ebantwini, sesingene njengebandla leZANU-PF, sesibatsha sibakhumbuza inhloso yethu, njalo sibabonisa lesi sikwenzile njengebandla leZANU-PF ku Second Republic. So ngaleyo ndlela sesingene ebantwini, abantu basiphakazelele, abantu bayithanda iZANU-PF, abantu bakhululeka kakhulu. Njalo lokukhampena thina sikwenzayo singabantu labana ohamba silokuthula, singabantu futhi esithengisa esikho khona ukuthi thina simi simeleleni intando kaZulu.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Evidlela Ncube uthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho oluzayo santando.
Iqiniso ukuthi inye kuphela i-political party campaignayo iZANU-PF ngokuba kayivinjelwa ngayimithetho le evimbela abanye, kayivinjelwa ngamapolisa, kayivinjelwa yibo bonke laba abavimbela amanye ama-opposition parties ukuthi akhankase. La amanye amaqembu alesifiso sokuthi ngabayakhankasa ngendlela yokuthi phela nanku siya ku-election kodwa bayavinjelwa, ama-rally abo, imihlangano yabo iyavinjelwa. Ngakho-ke akwenzi kube lukhetho olukhululekileyo lolo kancane, ngoba ukhetho olukhululekileyo ludinga ukuthi wonke amaphathi kungakhathaleki ukuthi yiphi akhululeke ukukhankasa, akhululeke ukukhuluma labantu, akhululeke ukuthi siyacela ivoti yenu. Baye kuyo yonke indawo, baye emavillageni, baye emadolobheni, baye kuma-resettlement, baye kuzo zonke izindawo. Umuntu aswele ivoti ngoba ehlulekile ukuthi akhombise abantu ngalokho akuthembisa ukuthi uzabenzela bona, hhayi ngoba bevinjelwe njengalokho. Okwamanje bavinjelwe akuka akukhululekanga nxa kuyi-opposition, kukhululeke kuphela iqembu elibusayo, yilo elikhankasa likhululekile ilizwe lonke edolobheni lasemakhaya. Laba abanye bathi bazama ukuthi imhlangano bayingene amapholisa ale kanti njalo kulokwethusela esikubona kusenzakala phakathi emphakathini.
ELiZimbabwe lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli, abameli bedale lephalamende lesenate kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Isizalwane zeZimbabwe zipha imibono ehlukeneyo ngembiko ethi abeZANU-PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED ekhokelwa ngowaziwa ngokuthi nguMadzibaba Moses izimota ezingamashumi amabili lasithupha 26. UMavis Gama usethulela lo ndaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukuthi abokholo lwesipostoli sebephume emgceke ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Kulabanye abathi kungile kakhulu lowe ngabeZANU-PF ukuthenga lezo mota njengoba kuyisibonelo sokuthi asehlonitshwa amabandla esipostoli la wona agxile ekuthini asungulwa izizalwane zeZimbabwe ezinsundu. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni uthi kusegcekeni ukuthi ibandla leZANU-PF lingasehlukanisi phakathi kukahulumende lalo.
Ngoba ukupha kwabo izimota kanye nokubhadala abantu izimali nokusebenzisa imali abakwenzayo, lona ilizwe kuthiwa alinamali, abasebenzi kabaholi imali ezikwanileyo, amatichet ayasokola, njalo izibhedlela kazila imithi kanye nemitshina yokwelapha abagulayo, izihlobo zethu ziyabhubha ezibhedlela ngokuswelakala kwemishini eqakathekileyo.
Unyoni uthi abebandla leZANU-PF kanye lohulumende wakhona bengelani lokuthuthukisa impilo zezizalwane elizweni.
Abakufuna yayikube belokhu besabusa bebambe ipower kodwa beyi abuse njalo isebenzisa ukuthi bona bagaine singayithi personal benefits zabo ezinyanisenani noZulu. Okuqhakathekile ukuthi uZulu sokumene naye aphaphame avuke abone nje avula amehlo ukuthi kuyinokwenzakalayo njalo yena engathatha sijongobani esokuthi atshintshele izinto ngokuhamba kwazo ezikwenzayo.
Okusekelwe isikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-MDCT umnumzana Witness Dube.
Kungakho bethatha imali kahulumende bethenga ngayo izimota zabo zokuthi bakhampene, okuyinto eyenza ukuthi behluleki ukuthi babone izidingo zabantu ngoba baqakathekisa ibandla labo, baqakathekisa ukuthi babe semandleni, baqakathekisa ukubusa hathi ukukhokhela abantu.
Kodwa omunye wabakhokhela elinye lamabandla okholo esipostoli eleJohan Masowe yeChishanu yenyenyedzi owaziwa ngokuthi nguMadzibaba Enoch uthi uyajabulisa ukuthi uhulumende esebaqakathekisa.
Mina ngiyathaba kakhulu lokwenza ukwenza umongameli wethu uPresident E.D. Mnangagwa. Ngoba ama-apostoli they make about one quarter of the population of this nation. So ngibona lapha ukuthi abantu abaningi bayahamba kuma-apostoli. So ngibona lapha ukuthi hayi into ezenziwe ngumongameli wethu nohulumende wakhe hayi siyazijabulela kakhulu, siyakuthabela kakhulu okwenziwe ngumongameli wethu.
Kuthi umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona basebenza la iloba ngubani ozimisele ukusebenzisana labo.
We are not responsible for forming associations.
Asilasibopho sokubumba lezinhlanganiso ezifuna ukudlelwano lebandla lethu. Silama teachers for ED, sibabonile. Silaba zithi men believe, young women for ED, sibabonile. Silabe diaspora for ED, konke lokho.
Kunsukwana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso yabokholo eleapostoli for ED Estate House eHarare, lapho abaphinde bagcizelela ukukhuthala kwabo ekuhlanganiseni izinkulungwane zabalandeli balo ukuthi baphatheke ekuthuthukisweni kwelizwe kanye lekutholiseni amavoti ayizigidi ezinhlanu kuMnangagwa. Abakade bekhokhela iqula labapostoli Estate House ngumkhokheli we-apostoli for ED uMadzibaba Moses lo Archbishop Lameki Chitope webandla lesipostori lezishamiso njalo engumsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Council for Churches in Africa hashtag Vapostori for ED. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkamongameli welemelika unkosikazi Joe Biden ukhuthaza ukuqakathekiswa kodaba lwendlala ebangelwa yikungani kuhle kwezulu kwele Kenya lakwamanye amazwe asemkhoneni oweHorn of Africa. Wenzela inkuthazo esigqiba uhambo lwakhe lokwethekelela ezwekazi le-Afrika oluqalele kwele Namibia lwaphelela izolo kwele Kenya. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe lezomnotho zithi bekuqakathekile lolu hambo lokuya e-Afrika kukankosikazi Biden ngalesi sikhathi leli zwekazi lidinga usekelo kwinkinga elibhekane lazo ezimbalwa umhlaba wonke ngalesi sikhathi kukhangele kuphela impi yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia. Kuthi-ke impumela yakuqala yokhetho olugqitshwe izolo kwele Nigeria yethulwe ngabekomishini yalelo lizwe elawula ezokhetho. Likomishini ibika ukubana kuzathatha isikhathi ukuthi yonke impumela yokhetho yethulwe ngoba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo zokuvotela esigodlweni salelo lizwe iLagos lezigabeni ezibalisa iImo, Bayelisa, Rivers le-Edo. Umsebenzi wokuhlenga abantu abangabe besinde engozini yokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abadinga ukungena emazweni aweYurophu bevela ezwekazi le-Afrika. Le ngozi yenzakale ekhunjini lolwandle lwele-Italy ngesonto ekuseni. Abahlengi babikwa befumene izidumbu zabantu abangaba ngamashumi ayisithupha kodwa besithi leli nani lilakho ukuqonga lifike kwabalikhulu i-100.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba isifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Inhlanganiso ebona ngabaphila lesifo sechukela e-Diabetes Association ikhuthaza abazali abalabantwana abaphila lalesi sifo ukubana balandele konke abakutshelwa ngodokotela ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imithi edingakalayo ukuze isifo singabi ludubo kangako empilweni yabantwana. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba eseHarare.
Umnumzana Keith Vitrino okhokhela imisebenzi kule nhlanganiso uthi lesi sifo sihlasela abantwana njalo sidinga ukuthola umuthi we-insulin. Ethi abazali ngababe lendima enkulu abayidlalayo kulo msebenzi.
Make sure that they take their medication as prescribed.
Libe yiqiniso lokuthi bathatha imithi yabo belandela okushiwo ngabodokotela njalo likwenza ngesikhathi esifaneleyo njalo kukusilinganiso esiqhileyo.
Uqhubekela phambili ethi kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukudla komntwana ngoba abantwana bevame ukukhwabitha ukudla okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Uchasisa ngezibonelo zomntwana olalesi sifo njalo odla ukudla okuphambanisa impilo yakhe.
There is fatigue, loss of weight, blood vision,
udinwa, ucaka umzimba. Ukungaboni kuhle, ukufuna ukuchitha amanzi izikhathi zonke, lokufuna ukuhlala unatha amanzi njalo lezilonda eziphuza ukuphola.
Uthe ukuphatheka kwabazali ngokugcweleyo kulo msebenzi kuzaphathisa ukuba lo mntwana ekhula amukele isimo akiso. Unkosikazi Elizabeth Chiri, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu. Osuka unzimele abazali abalabantwana abakhubazekileyo usengezelela kudubo olwabe luvele lukhona.
Kuti kuti chikafu chaone kufanele kumpa semuntu ane diabetes. Kuti kuti mishonga yacho nokuzorapiswa zvinhu zvinotosangana nabereki zvinogozha.
Ukuti ucabange uza kuti imithi edingakalayo uthi ukwelatshwa uthi ukudla okumele ukuthole njengomntwana ole diabetes lokuhamba laye nje kundawo zokwelapha kusuka kube ngumthwalo owengezelelweyo kubazali abanye.
Umnumzana Talent Chinyowa wenhlanganiso ye-Growing Hope ephatheka kwezempilakahle yabantwana labasakhulayo uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izifo ezifana nalezi zilwiswe zehliswe elizweni.
Diabetes in particular as a chronic disease affects men, children. And it is important that information
diabetes njengesifo ihlasela abantwana abancane abayikusasa yelizwe ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo.
Inhlanganiso zezempila kahle zitho kwamanje lesi sifo sihlasela abantwana labasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwengamajumi amabili abaphezulu kwesigidi 1.1 million emhlabeni jikelele. Ikanti-ke kunokuvumelana ukuba kumiswe ukuqonga kwenani labahlaselwa yilesi sifo se-diabetes emhlabeni wonke kusiyafika kumnyaka ka-2025. Inhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba kwezokwelatshwa ye-World Health Organization ikhuthaza ukuba kutholakale indlela ezilula zokuba abantu behlolwe lokwelatshwa kulesi sifo ngendlela elula. Uhulumende weZimbabwe wasungula uhlelo lokululaza lomsebenzi esibhedlela seSalim Mugabe Hospital eHarare kunsukwane esanda kwedlula lapho uZulu angafinyelela khona imisebenzi enje. Ngimele iStudio 7 eHarare ninguMark Peter Mthambe.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilama permit awe ZEP azaphelelwa yisikhathi ngohlangula lwenyaka sezikhuthazwa ukubana zingaqali zingalokuthi ukuthatha ama permit esingundengunde asegcwele ndawana yonke. Uthuso Khumalo usiphalo lutaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhlaka 13 Nhlangula lilanga eselilethe ungahlaliseki kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane zilikhulu amachuma esishiyagalombili 180,000 esezihlale kwele South Africa okweminyaka edlula elichume. Hiningi labo sebezamile ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kodwa kwehlula. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uchelivyo ukuthi lesi simo sesenze ukuthi kube lenqwaba yabantu abalanda abeZimbabwe laba besithi bangabenzela ama permit okucacayo ukuthi inengi lawo ngawamanga
abanengi babo sebedliwa izimali sebehlangana labo tsotsi otsotsi bathi bona balabantu ababazi omafeza abasebenza labo babanike ama permit omgunyathi ngabanye babhadala ama 15,000 ama 20,000 abanye bebhadala ama 30,000 rands kanti ke laleyo permit nxa uyikhangele awungeke utsho ngokuyikhangela nje ngelihlo ukuthi uthi permit le ifake uma kwe ukuthi isticker leso ese permit ama details ayo abe ngafakwanga ku system.
Umnumzana Mabhena uxwayisa bezimbabwe laba ukuthi bangabanjwa belama permit angekho emthethweni bazafela ejele.
Ukhona omunye ngoSeptember last year wabhadala 30,000 tenxa ifika eborder wasuke sebaleka ngoba sokunanzeleleke ukuthi permit yakhe ayikho emthethweni. Mina engingakwenza ukuthi nxa umuntu engakwazi ukusebenzisa icomputer engakwazi uku-apply ukugcwalisa amafomu ngikukompyutha ku-internet ngimncedise ukugcwalisa. Kodwa lo muntu kumele nazihambele VFS ahambise na amaphepha athathe i-fingerprint yakhe.
Unkosazana Victor Mathuthu umgcini ihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo besifazana uthi amaganyana agijima eselekana ehahabela abeZimbabwe laba ngenhloso yokusela amaphemithi angekho emthethweni.
Kodwa siyaxwayisa bakithi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu akhuphe inkalakatha yemali yakhe ayisebenze nzima athenge iphemithi emuntwini, umuntu aqala adingisise impela ukuthi leyo phemithi ayithengayo iphemithi ezomsebenzela yini. Njalo siyaxwayisa ukuthi ake kulindwe sibone ukuthi njengoba kuthiwa abantu ba-apply ama-waiver, ku-apply ama-waiver sibone ukuthi ama-waiver ziyabuya yini impendulo njalo zibuya zisithini ngaphambi kokuthi sithathe izimali zethu siyithenge amaphemithi lawa emkotweni.
Isizalwane seZimbabwe laye osesebenzise iphemithi le okweminyaka edlula elichumi uMnumzana Gretman Khwebu uthi iningi labantu kunzima ukuthi basuke kwele South Africa ngakho bazimisele ukwemukela loba yini ezabapha ilungelo lokungabuyeli ekhaya.
Ye, le into esasivele sikhanya ukuthi ekugcineni zagcina yenzakele mpela sibona abantu bakithi beqolwa izimali ngohlelo lwama-permits. Ngakho abantu bakithi siyazivele ba-desperate bazama ukuthi ngazo zonke indlela ukuthi njengoba lo mnqamula ajuqune nango kaJuni sewufikile bethola ama-permits anything eqhamukayo babethi hayi mhlawumbe yikho lokho ithemba leyo konta yasizalungisela ama-permits. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumente wa-South Africa mhlawumbe engabuya akubukisise kutsha ngoba ekugcineni vele sonke sizohlala sikhala.
Usenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa sekukudala luxwayisa abafuna olunye uhlobo lwamaphemithi ukuthi bangasebenzisi omunye umuntu loba inkampani kodwa baziyele mathupha kunkampani ye-VFS eyiyo eyaqokwa nguhulumende ukwenza lokho. Amankampani alabantu abancedisa ekutholweni kwamaphemithi la bavalwa ukusebenza ngemva kokubona ukuthi badala inkohlakalo. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oselivalelisa ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, February 26.